manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 24/2024 makaterera ku studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa ane makore makumi mana nemana chete ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuSenegal. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvinotyisa asi hurumende ichitsika madziro ichiti richaramba richishandiswa. Zimseki wedzera mazuva ekuti vabereki vabhadhare mari ye O level, A level ne grade 7. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSenegal vaBasru Diomaye Faye vane makore makumi mana nemana ekuberekwa ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika iyi. VaFaye vange vaine rutsigiro rwakasimba kubva kune mumwe mutungamiri wechidiki akarambidzwa kupinda musarudzo vaUsmane Sonko vaive nerutsigiro rwakakura kubva kune vechidiki vakawanda munyika iyi. VaOsmane vakarambidzwa kukwikwidza vachinzi vainge vasvibisa zita rerimwe gurukota rehurumende. Vainge vambopomerwawo dzimwe mhosva dzakawanda wanda asi dzikaraswa nematare. VaSonko vanoti mutungamiri wenyika iyi ari kusiya basa vaMacky Sall ndivo vaishandisa mabhindauko ekuti vatsabvumidzwe kukwikwidza musarudzo. Asi kuSenegal handiko chete kuri kuda kurambidzwa vanopikisa kupinda musarudzo pachishandiswa matare sembato. Izvi zviri kuitikawo kuSouth Africa uko vebato remukonto wesizwe vari kuda kurambidzwa kupinda musarudzo neveANC. Mutongo panyaya iyi wanzi uchapiwa mangwana. KuChad vanopikisa gumi vakarambidzwawo nezuro kupinda musarudzo zvinova zvakaitikawo muZimbabwe umo vaSevia Kasukuwere vakarambidzwa kukwidza nehurumende yeZANU-PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata hanyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology.
Nyaya yekurambidzwa kwevamwe kukwikwidza nekuda kwokuti vanenge vaonekwa sekuti vangatore simba kubva kune avo vanenge vari kutonga inyaya isingafadzi kunyanya-nyanya kana tichitarisa nenyaya yekuti utongi hwejechete utongi hunofanira kutendera ani nani hake anoda kusarudzwa kana kusarudza kuti aite semadira anenge achiita. Saka kana pane avo vaakurambidzwa kungange kuri kuti vari kurambidzwa nenzira dzimwe dzekutovarambidza chaiko chaiko kana kuti vari kushandisirwa matare hazvisi zvinhu zvinofadza kunzwa izvozvo. Hazvisi zvinhu zvinoratidza kuti kutonga mudunhu reAfrica kuri kuenderera mberi.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei zvikasagadziriswa?
Zvinokonzera kuti vatsigiri veavo vanenge varambidzwa kupinda musarudzo varamba vaine kunyunyuta. Ndopaya pamunozoona dzimwe nguva kuchimuka vanenge vachizviti varwere rusununguko vamwani vachivati vapanduki vachiedza kurwisa vanenge vachitonga nekuda kwokuti njira dzekuti vapinde nadzo mukukwikwidza zvakanaka dzinenge dzichivharidzirwa nenzira dzakawanda wanda dzingave idzo dzematare idzodzo kana kutorambidzwa chaiko chaiko nemitemo kana kurambidzwa nezvimwe zvinenge zvichingoitiwa kuti ivo vasagone kupinda musarudzo.
Pfungwa idzi dziri kubva kupi chaizvo vamukonza semaonerenyu?
Ndofunga kuti pfungwa idzi mukatarisa musarudzo dzakaitwa kuRussia takaona zvakaitwa navaPutin ndobva vahwina nemupesendeji yakakura zvisingaite asi pane vamwe vakanga vavharidzirwa kunze. Saka ndinoona sekuti pfungwa idzi dzinogona kunge dzichitapwa kubva kunyika dzakaita sana Russia idzodzo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria muSouth Africa. Dora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba zvinotyisa zvekuti pamusika wemukoto pariri kuwanikwa. Dora rekuAmerica rimwe chete rinonzi riri kutenga madhora emunyika anosvika zviuru makumi maviri nemanomwe kana kuti 27,000 kusvika pazviuru makumi matatu nematatu kana kuti $1 to 33,000 Zimbabwe dollars. Pamusika weRBZ unonzi ndiwo wepamutemo nehurumende, dhora rekuAmerica rimwe chete riri kutenga madhora emunyika anosvika 20,945. Asi kunyange dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutsika madziro vachiti havasi kuzoregedza kurishandisa senzira yeku sezviri kukurudzirwa nevamwe vari kuti kwave kungopedzera hoko padehwe retsindi. Vamwe vari kutsigira vaNcube vakaita sechipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vaNcube hapana zvavangaite zvakawanda nekuti kushandisa dhora remunyika nedzimwe mari dzekunze kana kuti basket of currencies mutemo wenyika, uye dhora reZimbabwe rakanzi rishandiswe kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGwanyanya.
Ndinofunga mungatondera kana kuti munoziva kuti tiri kushandisa urongwa hwemultiple currency system, uvhenganiswa wemari dzakasiyana dzekunze kwenyika nedzemari yedu yemuno munyika yeZimbabwe dollar. Ende izvi zvava mutemo, saka zvazvinoreva ndezvekuti tinofana kunge tichiteerawo mirayo yatinenge tazvipa sehurumende nekuona kwatinenge zvakaita zvakafanira vapekutanga. Ndo chirongwa chakanaka chinoindikira munyika mberi panguva ino.
Mungajekesa here ipapo?
Panenge pasina vimbo yakakwana pavanhu, vakambozungunuswa, vakamboshekwa zvakaitika kumashure, zvikaonekwa zvakakodzera zvakafanira kutai vagona kushandisa mari yemuno munyika nemari yekunze kwenyika. Saka ndinodaira kuti kana vamutuli Ncube vachitaura kuti mari yedu yeZimbabwe tinoramba tichiishandisa, zvinotaridza kuti vanotya mitemo iripo, vanokudza mitemo iripo, mirawo yemari iripo yatakazvitarira senyika. Ende nyika zve zvinenge zvakafanira kuti ishandisewo mari yayo. Iyo nyaya yekubvisa mari yenyu muzviso zvevanhu, yekubvisa mari yenyu mumaziso evanhu, yakatunzva matambudziko. Nekuti kuzodzokerazve muda kuti vanhu vachishandisa mari yenyu inamboibvisa kwavari zvinogona kuzokunetsai zvakanyanyisa.
Asika vaGwanyanya, munhoroondo yenyika dzepasi rino hapana ati akwanisa kakuti amboshandisa dhora rekuAmerica ozodzokera kuda kushandisa dhora rake zvichinyatsofamba zvakazonakawo.
Hazvisi zvechokwadi kuti hapana akamboshandisa dhora rekunze kwenyika akazodzoka pachimiro chakanaka. Kune nyika dziripo dzinotoraverengeka Takaita matambudziko atinawo tikadzokera wani pakunoshandisa mari yadzo. Tinatomboenda kure kwakanyanya paZambia chaipa panyika. Kamu tandiri kutaura ichechi chemuvhenganiswa wemari chemabukare chakanga chiripo paZambia. Nazvino kuda ndechitori chavari kushandisa chikamu ichocho, asi vanhu vadzoka pakunofarira mari yavo.
Chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Mabasa emari ndeyekuti ikwanise kutenga nekuchengetedza yatingati unity of value nekuvawo store of account. Saka kana mari ikange yakuchadza kuita store of account isati yakwanisa kuita unity of value and also isati yakwanisa kuita exchange, nyange tikada kuzvimanikidza kuti irambe ichishanda, kunenge kuri kupikisana nezvinenge zviri munyika.
Mungatsanangura ipapo kuti munorevei?
Nyange vakada kuimanikidza kuti ive inotenga iyo isingashandi mashandira nefaunginge mari ichishanda, zvinoita kuti izvo voruzhinji varashikirwe nemari dzavanenge vachishanda kana kuti vashandire pasina, kana kuti zve ivo vemashopu vapedzisire vava kushandisa mari inoita kuti mashopu avo asakwanisa kutenga zvimwe zvitengwa kuti varambe vari mubhizinesi. Inyaya yatakamboona ichiitika pamashure apo kuti mari yakashaya simba, hurumende ikazama kumanikidzira kuti mari irambe ichitenga asi yakazokundikana.
Vamwe vamudzingiri vari kuti ivo vamutula havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita nekuti uyu mutemo wenyika.
Mutemo uripo iyoyo unogona kunge uchitobatsira pakuti chii, vana vamuturi vanogona kuona vachivaremera kuti vabhadhare vashandi vehurumende mari dzekunze. Saka kuti vati rwendo runoro takutongoti tishandise dhora, vanhu vashandi vose vanenge vauda madhora. Saka vanogona kunge inogona kunge chingori nzira yekuti sevanhu vanokundikana kuti vabhadhare vashandi mari dzeforeign currency, vanenge vachida havo kuti vati toramba takashandisa henu, nokuti kuramba vachishandisa Zimbabwean dollar zvinoreva izvo kuti vashandi vacharamba vachitambira chi Zimbabwean dollar, zvoreva izvo kuti vanogona kunge vane pokunenera pokuti isu takataura kuti tinoda kuti tishandise Zim dollar. Saka naizvozvo vanhu vanogona kuramba vachitambira Zim dollar. Pachokwadi chiri pachona ndechekuti kana mari isati yakwanisa kuita unit of account, isati yakwanisa kuita a medium of exchange, isati yakwanisa kuita kucreate value of account, apachisina chokuti tingati yange iripo nyange ikawandisa ikaita matutu, haisi kuita basa rayo rainofanirwa kutarisirwa kunge ichiita. Saka naizvozvo hongu mutemo wakaiswa uyu iri kuona kwaunoratidza kuti kutesa mutemo wemount currency basket of currency itori nzira itori nane, pakuti iye zvino zvinoratidza kuti simba reZimbabwean dollar harina kwaringagona kuwana patingati maexports ane huwando hwokuti mari inogona kubvaya simba.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State, Dr. Calvin Mudzingiri vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Kanzuro inoona nezvebvunzo munyika yeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti yawedzera nguva yekuti vana vabhadharirwe mari dzekunyora bvunzo dzegrade 7, O level neA level. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevabereki kuti vainge vapiwa nguva pfupi yekuti vabhadhare mari idzi. ZIMSEC inoti yawedzera nguva iyi kusvika musi wa17 Chivabvu, asi vamwe vabereki vari kuchema zvakare nerekuti kune zvimwe zvikoro zviri kuramba kugamuchira mari yemunyika. Mukuru wesangano reNational Schools Development Committee vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zviri kufanirwa kutendera vabereki kuti vabhadhare mari idzi nemari yemunyika sezvakataurwa nehurumende.
Nyaya iripo ndeyekuti hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwana kuti ange achibhadhara nema United States dollars kunyanya takatatara nezvemazamanishon ezimitek. Mari haizi kuenda kuchikoro, imari iri kuenda kuzimitek.
Vabereki vakatarisana nedambudziko rekuti zvikoro zviri kuda kuti vabhadhare mari idzi nema US dollars chete, ndeapi matano avanogona kutora kuti vabatsirike panyaya iyi?
Saka kana paine vanenge vanzwa kukunyunyuta vanoenda kuZimsec, nekuti Zimsec ndo inoseta mastandards ayo. Kana yati iyo iri kuda kutora mari nemaZWL, yozoti tozoda kutora futi nema US dollars, munoenda kuZimsec. Hakuna chikoro chine mubvumo wekuti titaure kuti tiri kungoda ari ma United States dollars pa ma examination fee. Nekuti iye examination fee yeZimsec, Zimsec ndo ichazotora mari iyi kuti igadzirisire mazamanishoni evana vachanyora.
Tine urombo avo vanga vari vataunga nandoro vatwa mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi. Iko zvino tochienda kuna vabhani Manokore vanotungamira sangano reSchools Development Committee.
Ndichekutanga tinoda kutenda nedanho ratorwa neZimsec pamwe naminista kuti mazuva iwayo awedzerwe, nekuti vabereki vedu vazhinji vanga vari kutambira zvikuru kuti vatrye kubatanidza mari dzemaexamination fee kuti vabhadhare. Mayeuka kuti mari dzinabhadhirirwa dziri kuita nezvekuti vane mari yekunze yemadhora ekuamerica vanobhadhara nemari iyo, uyezve vanobhadhara nemari yemunhingi minimum zimbabwe vanoda kubhadhara vakapuhwa exchange rate yeZimsec. Saka kazhinji kazhinji zvanga zvirikuonera vabereki kuzvikuru kuti vabatanidze mari idzodzo vabhadhare mafees avanhu. Saka tinotenda nhingi zvikuru kune Zimsec nekuwedzera kwavaita mazuva iwayo. Kurudzira vabereki kuti taidaitaita zvatoita mazuva ese kuti tive tibatsebate kuti mari dzokubhadhara vana vaitogadzira zvakanaka yekunyora.
Muri wakuona kunge danho iri ratorwa neZimsec richabatsira vabereki zvakadii?
Vabereki vazhinji vanga vari kuonerwa. Remember kuti ndoteme yekutanga, teme yekutanga kazhinji vabereki vanenge vachibva mumuholiday Christmas. Vazhinji vabereki vanenge vashandisa mari dzakawanda nguva yeChristmas. Nekupedzezvo vana vanenge vachitanga magiredhi matsva. Remember kuti tinge tine vana, mwana wese anenge ari giredhi itsva panenge vachitanga gore. Saka mafees anenge achidiwa nemayunifomu nemabhuku anenge achidiwa nemari dzakawanda vabereki vanenge vasina zororo. Vabva ipapo panenge kakutasirwa zvekuti pabhadharirwe mari dziri dzemaexaminations. Saka zvichabatsira vabereki kuti vambowana nguva yekufema. Extension yakapiwa inotipa nguva yekuti vabereki vedu vafeme vakwanise kuraidza mari dzavanokwanisa kuraidza vobva.
Avo vanga vari vabhani Manokore, mukuru wesangano reNational Schools Development Committee, vari parunare naTaboka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vati zvakakosha kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vakwanise kupiwa chikafu sezvo vasangana nenzara inotyisa. VaGuterres vataura mashoko aya vari kuJordan uko vari kushanya. Vanopa rubatsiro vanoti Israel iri kuvarambidza kupinda muGaza kuti vabatsire vanhu nezvekudya. United Nations Security Council iri kutarisirwawo kuvhota nhasi pachisungo chekuti hondo imbomuiswa munguva ino yakakosha muchitendero chechiMuslim yeRamadan. Varume vana vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu 131 vakamiswa pamberi pedare nezuro kuRussia vakanzi vazodzoka kuzotongwa nemusi wa22 Chivabvu. Vanhu ava vanonzi vanogara mudunhu reTajikistan asi vachigara muRussia. vanu ava vakapfurwa pedyo neMoscow uye vanu zana nemakumi masere vakakuvara. Mumwe murume anogara papurazi reBellevue kuRua anonzi ari kushamisa vana chiremba vakawanda nemakore akawanda ararama sezvo vamwe vakakuvara sezvaakaita vachipiwa makore mashoma shoma ekurarama. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
VaRobson Tamalea vanoti vana chiremba vanokahadzika pose pavanoenda kuchipatara kunotora mapiritsi pavanozwawo kuti vazhinji vakaitwa operation inenge yavo vaiva vatoenda kwamufiga nebwe. VaTamalea vakaita tsaona vakakwira chikotsikari vakadambuka chidimbu chakakura cheura hwavo chikabvarura nduru vakasiwa vavo mamitezo. VaTamalea vaudza Studio 7 kuti vakamboedza kuita basa vachifamba nemadondoro asi zvakatozonyanya kuvhiringa utano hwavo.
Ndabva kufamba nemacrash ndakazodzimara ndakutofamba netsoka dzangu. Saka nenhauye kuti handina basa randinoshanda remaoko. Ndaishanda basa rinorwadza. Saka ndakabva ndadhamenji yekafuti kujonezwa wandakaita matumbu. Saka iko zvinezvi ndaane 23 years handidyi sadza. Ndinorarama neraisi. Raisi neporridge ndochikafu chandinodya.
VaTamalea vanoti inyasha kuti vachiri kurarama nokuti vakamboiswa pombi parutivi pedumbu iyo inofambisa tsvina neweti zvichierera mukabhegi kana kuti colostomy bag.
Takatombogara ndine chubhu, takaiswa colostomy chubhu yekuitisa weti nokuti ndaana akakuvara zvisine gallbladder. Ndakatogara ndine chubhu ndichiita tsvina nepasaidi. Saka pandakadzokera njiti ndozvapo zvakanzi kuoperatwa kwandakaita. Makore zvakaiko zvinezva zvichaita vanotoshamisika kutoti makore andararama nekujonedzwa kwandakaita matumbu. Ndakatenda kumadoctors andokutonoona anotokanwa kutoti zvakaitika gore ripo vanhu vakaitwa izvozvo hakuna ari kurarama.
Sekuruva vaTamalea vaMusa Puzo vanoti mhuri yavo yakatombobatidza moto nekutenga mombe vachigadzirira kuviga vaTamalea.
Robson takanzwa kuti atakurwa aenda muchipatara. Akatombosvika pamuchero mombe ikatourayiwa kumusha. Tichitofunga kuti munhu ashaya asi takazonzwa unzi mupenyu asi shoko ranga ratofamba kuti makore anga aita anga asingapone. Saka taigara mutaundi. Saka akatombogara nesu kusvika akukwanisa kuredza kufamba.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzakawanda uye vamwe vanhu vanotomukira kumuchari chaiko. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vatsinhiravo vachiti vakawanda vanhu vanomuka kubva kuvashi.
Matesis emhando iyoyi okuti munhu anonzi namadhokota aiwe wasarurwa nevhiki imwe chete kana nemwedzi imwe chete kuti ufe akawandisa okuti munhu iyeye anogona kutozorarama mama kore kana madecades akawanda after that. Chikonzero ndechekuti izvo madhokota anenge ari right paassessment yavo. Tinoasesa panyama nezivo yatakapiwa naMwari yepanyama. Asi hatisi isu the ultimate panyaya dzeutano neupenyu hwevanhu.
Dr. Madzorera vaenderera mberi vachipa mufananidzo womu mukadzi akafa akanomukira kumutsvari ave kunzwa chando.
Isu kuchechi kwedu takamboita vamwe gogo vaiva toro kuma60 years vakaitwa operation kuBuruwayo yemudumbu futi vakafira mutsiyeti vakaendesa kumochari vakanorara ikoko vakamuka tikanzwa kuti gogo vaya vamuka vaakufamba vapenyu. Hanoti mochari ndofunga mochari technician ndiye akavaona vachingogogodzawo mabhokisi vachingobvunza kuti ndiri pai muno muri kutonhora sitereki. Kumunhu afa kutsiyeta amuka. Gogo ivavo takazonamata navo mamakore anodarika 10 vakazofa havo enatural cause isinei neoperation yavamboitiwa pakutanga.
Kudzoka kwevanhu kubva kuvaka kunozikanwa nezita rekuti Lazarus syndrome zvichitevedza nyaya yemubhaibheri yaRazaro uyo akamutswa kubva kuvafi naJesu mushure memazuva mana. Ndakamirira Studio 7 kuRua ndini Ropafadzo Mapimidze.
muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa zviri kubuda kumatare emuAmerica uko vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva yekubhadhara mumwe mudzimai mari yevharamuromo mushure mekuita bonde naye uye imwe nyaya yekunzi vakabira guta reNew York mari vachibhadhara mitero iri pasi pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi mutori wedu wenhau Tanonoka Wande abata gweta vaKennedy Masie.
VaTrump vari kupinda nenyaya mbiri mumatare nhasi kuNew York. Imwe yacho ndiye kunzi vari kupomerwa kuti vaikavharidzira anganzi masex scandals avari kunzi vakaita vasati vava president, vachida kuvavharidzira kuti asazikamwe nevanhu vasati vapinda mupresidendi panguva yavakapinda paupresidendi makore apfuura. Imwe yacho yechitwo inyaya yavakaisawo zvekare kumatare vachiti vari kuda kuapila judgment yedefamation yavakapuwa nematare edzimhosva. Saka pari kudikanwa mari inosvika 454 million kuti vaTrump vape sechibatiso kucourt kuti vakwanise kuti judgment yakaiswa necourt iyoyo isuspende kuti vazoapila.
Nyaya yakanyanya kuipira vaTrump apa ndeipi vaMasie uye nemhaka yei?
Pamanyaya mbiri idzi yakanyanyoshatisa inyaya inokwanisa kuvaendesa kujere yekunzi vakavharidzira atikati masex scandals. So inyaya iyi vakatongwa vakabatwa nemhosva, zvinoreva kuti vanokwanisa kuenda kujere ende zvinhu zvinokwanisa kukanganisa upresidendi wavo kukambena kwavari kuita sapresidendi. So because kana vakangokonvictwa chete it means kuti havachakwanisi kurana sapresidendi.
Imwe nyaya yavakatarisana nayo ndeipi vaMasia?
Tisinga downplay yedu imwe yacho yechitwo inovawo zvekare yatingati pachirubu iri equally serious. Nokuti vaTrump vakatadza kupa mari yechibatiso yavari kunzi vawinze nedare inova 454 million iyoyo. Zvinoreva kuti maprosecutor vanokwanisa kutanga process yekutanga kuattacha mabank accounts avo, kuattacha mapersonal properties avo anenge ari muzita mavo kuti vakwanise kureza mari iyoyo. Saka iyi inobva yaita dambudziko kune vaTrump kuti vanosara vasina chekubata.
Avo vanga vari gweta vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunare kuTexas naTanonoka Wande. Asi zviri kubuda kumatare vaTrump vazonzi nedare vabhadhare mari yechibatiso inosvika zana remamiriyoni nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175 million kwete yavanga vambonzi vabhadhare pekutanga inosvika madhora mazana mana nemakumi mashanu nemana kana kuti 454 million. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tichange tichikurukura nezvechirwere cherurindi kana kuti TB. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6. Munokwanisawo kuteerera zvirongwa zvedu mangwana nenguva dza 7. Asi iko zvino sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa ane makore makumi mana nemana chete kana kuti 44 years ndiye akunda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuSenegal. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvinotyisa, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti richaramba richishandiswa kusvika muna 2030. Zimsek yowedzera nguva yekuti vabereki vakwanise kubadara mari dzedzidzo dzegrade 7 O level ne A level. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Toksia mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Só com isso, cara.